constitutional court pane decision yayakaita kana kuti chidza chayakaita chokuti zvizvarwa zvese zvisiri zvomuno vanenge vakabva kune dzimwe nyika kana vachinge vakazvarirwa munomu vanotendekwa kuti vapiwe mabirth certificate ende izvi zvinoenderana nebumbiro guru romutemo womusouth africa asi chinangwa manje chavapo pahome affairs department ndechokuti ichipidiguravo chigai chachatabwa nedare guru rapamusoro zvinongoratidza kuti department of home affairs hainyanyi kuremekedza matanho anenge atogwa nedare guru rapamusoro romusouth africa zvinoreva izvo zvakare kuti kana tava kubvunda tichiti hamuna kuremekedzwa kwomutemo musouth africa kana dziri nyaya dzekuita nezvezvizvarwa zvinenge zviri zvedzimwe nyika tinenge tichitotaura chokwadi nokuti izvi hazvifadzi kuti dare guru rapamusoro munyika rapa mutongo wava kuda kuchinjwa zvakare zvinongoratidza kuti zvine chokuita nokuvenga kana kusafarira vanhu vanenge vabva kune dzimwe nyika
saka zvinokanganisa zvakadii zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa
mwana uyu kana ai hasi womunhu neabridged birth certificate waakutonetseka even kuinda kuchikoro mwana uyu haagoni kuti awedzedze kana kuti apiwewo gwaro rake pazimbabwe exemption permit nokuti zimbabwe exemption permit yakangomirira ano munhu umwe chete mumhuri iyeye unenge aapply sazimbabwe exemption permit haichavhugwi zvakare saka zvinhu zvinenge zvava kutoremera vana vakawanda zimbabwe exhaust forum yaichitobatsira vanhu vakawanda izvezvi vane vana vari muzvikoro vakatonyorerwa matsamba
imiwo semasangano zvii zvamunenge maakuzoita kana paadai
masangano anogira kodzero dzevanhu akatoendisa uzvapupu kana kuti marepresentation tichidopikisana nezvavari kuda kuita sehome affairs chechipiri kune zvinhu zvatinogonavo kuita zvinongowanza kusungwa nenyaya yekuti masangano anogira kodzero dzavanhu kazhinji mari dzavo hatichabudi zvakanaka kubva pane vanenge vachibatsira kana kuti hatingati mainternational funders asi zvaibatsira kuti vanhu vanokwanisawo kuteredzera marepresentations iwavo nekuita toitoying kana kuparliament kana kuti kuindisa nyaya yakadai even kunana Southern African Development Community nokunana African Commission on Human and People's Rights but zvinenge zvakasungwa nokuti tinenge tisinawo maresources kana kuti mari dzinenge dzichikwanisa kuti tiite zvinhu zvakadaro asi chatinongochemera kuvanhu vedu ndechokuti vanenge vachionawo kuti futi vane zvokutaura panyaya iyi ngavatitumire because tiri kuda kuunganidza yatinoti dosia ratinotumira kumaparliamentarians emusouth africa ndezvimwe zvinhu zvatogona kuita.